Ya wangu kune msangano we Pola duchangi weriko nasi msangano we ma presidents kanozi ma principals ndo wachange wachita msangano we uya wasikuta zvokusangana vakuita zvokuita zvokuita vari online zviya zviri virtual zvokuti vanenge vachitira pa Zoom izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko recovid kuti havakwanisi kunge vachisangana.
Sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino?
Vachange vachida kudiscasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatform. Ndoplatform yatingati isusu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kupolad. Iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vanenge vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscuswa kubva kumacommittees, dzimwe nguva dzinenge dzichirecommenda kuti dzizopedziswa nekumaprinciples. Saka ndiwo musangano uyu uchange uri iko nhasi.
Vamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance neMDCT vari kuti avaone Pollard yakakosha, nekudaro varora kuti nhaurirano idzi dziitwe pakati peZANU-PF nemapato aya, kwete pasi pePollard. Munoti kudii?
Ya isusu sebato reNC hatibvumirani nenyaya iyoyo yokuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndi vanofanira kunge achitaura nedzavanoti hurukuro dzokuti pagadziriswe zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isusu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiwo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties ezanu PF neMDC angagara ariko. Saka zvokuti titi isusu vanhu hatotofunga kuti iwo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeperana kuti kwanzi kana zanu PF neMDC zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino, nokuti matambudziko mazhinji ati kusangana nawo sevana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakatana emapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona chatinoti kwai ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndivo avanofanirwa kutobvisa akagara pasi. Hapana chatoona sokuti kwai vangabudisa chichonzi kwai ndicho chingagadzirisa nyika inoyi.
Saka poitwa sei vamwe vachiti haivhiwe vamwe vachiti ngaivhiwe?
Vanoda nhaurirano ngavanguve yakakune mamwe mapolitical parties ese. Chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere? Pangazvidaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa ndoda kutaura ndingori ndega, handidi kutaura ndingaripo, zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo? Zvenyika ndezvokuti ane chake chaanoda kutaura. Ngangove akataure pane vamwe vese vanhu vese vakateerera kuti uyu ane zano rake rakati, zano rake nderekuti zvakati. Kana richitambirika rotambirika, risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhingi pasina vananhingi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika. Zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese. Ndosaka zvichida kuitwa muchivandi.
Vamwe vari kutiwo kavachiva saPollard kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabuda.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda. Pakabuda nyaya yekuti mukatasavo muchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangada kuitwa paconstitution. Izvi akamiswa kuPollard ikoko kwatiri seNC taitotaura izvozvo raiwa mutemo wenyika ufanira kunge uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry, mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatenderana kuti musangano wemhando iwo wokuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kuPollard.